Ndinotenda chaizvo kuvapa chirongwa chanhasi. Maonero edu isu movement for democratic change ndechekuti chakakosha kuruzhinji ndechekuti upenyu hwavo usimudzike uendere mberi, vakwanise kuwana mabasa, mabhizinesi akwanise kuti aoperate muZimbabwe. Problem, dambudziko randofunga kutanga reAmerica nderekuti hurumende iripo sanhasi kuZimbabwe haizi hurumende yakaisiwa nevanhu. Iyi hurumende yakatora nyika neginya ichishandisa mauto. Saka United States inobelieve firmly in democracy and rule of law.
Saka munoona here sekuti misangano iri kuitwa iyi ine zvaingabatsire mukusimudzwa kwemasanctions kana kuti mukuonekwa kuti sarudzo dziri kuuya dziitwe dzakachena? Pane here zvazvinobatsira izvi?
I think mameeting aya anobatsira chaizvo pekutanga pakuti anobring awareness, anounza awareness to the world community nemuno muUnited States nezvekuitika kuZimbabwe. And pasarudzo rinouya mameeting akadai anopa sort of a roadmap, because madiscussion acho anenge ari centered on zvinhu zvofanira kuitiwa kuti zvinhu zvienderere mberi. Pamasanctions, I think US yagara iri clear from pekutanga kuti munhu wese ari kutswanyirira vanhu or even makambani ari kubatsira vanhu vacho vari kutswanyirira vanhu muZimbabwe achaitiwa masanctions.
Shuviro yenyu seMDC uye sevari kudiaspora kudai ndiye kuti kudii?
Isu maZimbabwe nesu diaspora, chemo chedu chekutanga chihombe ndechekuti nesuwo tiwane mukano wekuti vote tichisapota mafamilies edu kumusha. Saka isusu tiri kuchema kuti nesuwo tofanira kupuhwa chiopportunity kuti tivote tiselekte maleaders atinofunga angasimudzire nyika yedu achishandisana nedzimwe nyika.